Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 8/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakumikidza mabhazi matsva ekambani yeZupco muguta reBulawayo. Hurumende inodoma bhodhi idzva reBroadcasting Authority of Zimbabwe kuti ripe maresinesi matsva kudzinepfenyuro dzematunhu pamwe nematerevhizheni matsva. Vana chiremba vadzingwa basa vodarika mazana maviri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vadoma vaCharles Manzi Sibanda kuti vavisa chigaro weBoard reBroadcasting Authority of Zimbabwe vachivimbisa kuti vari kuda kuti board iri ritange kupa maresinesi matsva ekutepfenyura. Vamwe vari muboard iri vanoti ambassador Boniface Guwa Chidya Usiku, vatendai Karonga, amai Vongai Makamure Nduna, amai Vimbanya Kudya, Ishe Mabikwa, va Oliver Mandipaka, va Rodney Mazewe, amai Victoria Spiwe Mamvura, va Jonathan Mapinda, amai Audrey Chiwota na muzvare Tendai Chakanyuka. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata amai Mutsvangwa.
Bodi rebhazi rakakosha zvikuru nokuti constitution yedu yeZimbabwe inotaura nenyaya yekuti munhu wese ane kodzero yekuwana information, kodzero yekuonawo kuti anoda kuestablisha TV channel yake kana radio broadcasting anogona kuwana license. Saka Broadcasting Authority of Zimbabwe ndiyo yatingati statutory board yakapiwa basa iroro rekupa malicenses. Ndivo vanotarisa kuona kuti tinenge tine spectrum yatinoti broadband yakakura sei, kana vaona kuti tine yakakura sei vochiinvita kuti vanoda maradio tozviziva kuti muZimbabwe vakawanda vangada vari kutsvaka mari kuda kupiwa malicense. Tinoda kuti matiche matv channels akawanda munyika medu netinopa vanhu vedu an opportunity yekuti vawache zvavanoda. Vanoda kuwache sports, wache sports. Vanoda kuwacha educational programs, wowatch. And nyika dzese mukatarisa vane machannels akawanda. Saka takanga tatanga tatisarirei senyika and ndosvatiri kugadzirisa kuti iyoyi statutory board inyatsoita basa ravo rakazara vachipa information kune vana veZimbabwe kuti vagone. Toda kuti kwese kwese kuve nemaradio kumacommunity radios so that hapana anosara mukati menyika yedu asingagoniwo kunzwa radio yemunyika make kana kuwana television.
Zvino hapazoitwe zvetsvete here zvinotyirwa nevamwe pakupiwa maresinesi apa?
Vachaita vasina kufevha, asi kuti vese vanoapplya vanenge vari interested kuti vawane malicense ecommercial television kana kuti community radio ndivo vachatarisa izvozvo vachitedzera mitemo yacho kuti vanotsarudzwa sei vachivapa malicense ivavo.
Asi kamai Mutsvangwa wamwe vanoti muromo hauzaririwo nerwizi, zvinozotanga riini kuti vanhu vatange kuwana maresinesi aya?
Aiwa, vanodaro havadi kutarisa zviri kuitika munyika. Munyika muri kuitika a lot of reforms and economic transformation. Saka pane vanogara vachingoti munongotaurwa mutaurwa, asi zviri kutofamba zvichifamba zvichienderera mberi.
Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare. Tabata omkuru we Zimbabwe Association of Community Radios kana kuti ZACRAS muzvare Vivian Marara kuti tinzwe udiviravo panyaya iyi.
Bodhi rebhazi rakasarudzwa kudhara asi changa chasara inyaya yekuita induction yekuti vanzwisise basa ravanoita. Saka nhasi induction yaitwa.
Tataura namai mutsvango vari kuimbisa ivo kuti varoda kuti vanhu vatange kupiwa mareziness kunyangwe hazvo vasiri kutara nguva yaicho yekuti zvinotanga riini. Mune chivimbo here chekuti izvi zvichaitwa nechimbi chimbi?
Chinonetsa ndechekuti mashoko aya tamanzwa nguva zhinji kubvira mazuva angainava Mugabe semutungamiri wenyika. Ende tichirongomanzwa mashoko iwawo. Saka isu tarisireri ndekuti pari zvino hatichadi kungovimbiswa asi tatakuda kutoona zviro zvichiitika. Nekuti dzimweni dzenguva tinofungira kuti tikanzi ndo zvakuda kuitika tovatati zvinhu zvakaishira zvaitika. Asi mozongoona nekufamba kwenguva kuti hapana chiri kuitika. Saka hongu tinofara nemashoko amai mutsvango asi chatiri kunyanya kuda kuona nhepfenyuro dzemunharaunda dzichipiwa mareziness. Uye zvekare pachiiswa mitemo inonyatsoratidza kuti kana vanhu vakuda kutepfenyura kana kuti mareziness nhepfenyuro dzemunharaunda maprocesses avanotevedzera ndeapi. Saka isu chatiri kutarisira ndechekuti paiswawo zvekare anonzi macommunity radio regulations kuitira kuti vanhu kana vakuda kutepfenyura kana kuapplya vazive kuti vanofamba nemutoo.
Mukuru weZimbabwe Association of Community Radios kana kuti ZACRAS muzvari Vivian Marara vari parunare muHarare. Bazi reUnited Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs rinoti nyaya yenzara iri kukonzera kuti vamwe vana vatadze kuenda kuchikoro munzvimbo dzakawanda muZimbabwe. Sangano iri rinoti pari zvino vanhu vanodarika mamiriyoni matatu kumaruwa nemamiriyoni maviri mumadhorobha vakatarisana nenzara yakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye kusamira zvakanaka kwehupfumi. Sangano reInternational Monetary Fund rinotiwo mitengo yezvinhu yakakwira nezvikamu mazana matatu kubva muzana muna nyamavhuvhu chete. Sangano reUnited Nations iri rinotiwo kusamira zvakanaka kwezvinhu kwabva kuti madzimai nevanasikana vanosvika zviuru mazana masere nemakumi mana nemumwe vade kuchengetedzwa sezvo kodzero dzavo dziri kumbunyikidzwa. Ko hurumende iri kuitei kugadzirisa dambudziko revana vari kutadza kuenda kuchikoro kunzvimbo dzakaita sana Manicaland dzakawirwawo nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti cyclone Idai? Kupindura mubvunzo uyu tabata gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima avo vanga vachishanyira kuManicaland kuti tinzwe zviri kuitwa nehurumende.
Pachikoro pandaenda ndandasvika nguva yelanji ndatowana vana vachidya pachikoro ipapo. Chikoro chine vana vanoda kusvika 900 panonzi paBiriri Primary School. Saka hurumende iri kuisa chibage muzvikoro kuitira kuti vana vafidwe at least 1 meal iri hot. Saka pachikoro apa pane vana 900 vese vanga vapiwa chikafu chelanji pandasvika. Mazuva mashomanene apfuura hurumende futi yakanga yaisa mari muzvikoro yekuti zvikoro zvitenge bhinzi, mafuta nezvimwe zvinogona kushandiswa seusavi. Izvozvi pane imwe futi mari yakareleaswa nehurumende kuti itenge zvinhu zvakaita seizvozvo. Even though kune drought pakati pegovernment nemamwe maorganizations aya vanhu vari kuwana chikafu. Tichada kuti hurumende ikurumidze kuunza chibage chinobva kunze kuitira kuti tisazopererwa nechibage zvachose. Iko zvino tichinacho, vanhu vari kupiwa, vanhu vari kupiwa futi nemama organization. Zvikoro zvemuno muManicaland zviri kupiwa zvakare.
Vakawanda vari kuti hongu chibage vari kuchiwana asi nhamo yeusavi poitwa sei apa?
Zvikoro zvizhinji zvinenge zvichirima muriwo wazvo zvega uye zvinenge zvichizotsvaga zvakare umausavi kuwedzera pane zvavanopiwa nehurumende.
Gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare kwaMutare. Tabatawo mumwe murayiridzi wekuVictoria Falls muzvare Roslyn Ucheokunze avanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu ravo.
Ichokwadi, vana vari kusadza kuenda kuchikoro nenyaya yekuti chikafu chiri kushomeka. Maparents vanova ivowo magadheni avo they are failing kuti vape mamules kuti vadye vasati vaenda kuchikoro and kuti vazodyawo futi vari pachikoro. Saka vana vazhinji they are opting to not come to school. Of course, pane mamwewo masituation ekuti they do not confide, havatauriri vanhu vakawanda kuti ndo situation, but vacho vari kutaura vanopa mashoko ekuti zvonei kudzimba hakuna chekudya. Saka kuti ivo vamuke vachiuya kuchikoro zvava zvinhu zvakaoma, and izvi zvatoitwa kuti zvive wese nekuti zvonei zvikoro zvakasvimbopa chikafu under the school feeding program hazvichakwanisi kuramba zvichipa vana chikafu. Pachikoro chinonzi Baobab Primary School kuVictoria Falls vari kupa machakadha kana kunoati manusha anenge asina kana usavi kana chii. Chikafu changa chigara chichipiwa nehurumende Chibage, and zvikoro zvimwe ndizvo zvanga zvine mandate yekuti zvitsvage usavi. However, nenyaya yemaeconomic conditions maSDC committees haachakwanisi kutenga zvinhu zvinenge vana beans mafuta chichi yekuti vana vazodyirwa kuzvikoro. Saka chiri kungopiwa kuzvikoro ichocho machakati asina zvimwe kana mangai. Kune chikoro chinonzi Chamabondo vana vari kupiwa mangai.
Saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka, and the situation has got so bad to the extent yekuti chero mateachers acho anga achiraramawo nechikafu ichocho chaanga achiwanawo kuchikoro vaakungodyawo mangai nevana.
Mumwe murayiridzi wekuVictoria Falls Muzvare Rose Lily ushewo kunze vachitaura vari parunare vari kuVictoria Falls kwakare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mushure memakore makumi matatu mudhuri weBerlin Wall wadonhedzwa, America inoti iyo nemadzisawira ayo dzichiri kusangana nenguva yakaomarara muhondo yekurwisana neutongi hwechikomunist, uye nyika itsva dzinofanira kudzivirirwa kubva kuRussia neChina. Chero zvichaitika musi wa12 zvita mushure mekunge vanhu vemubritain vavhota kechitatu makore mana, nyika iyi iri kubuda zvakare isina kubatana sekutaura kuri kuita vaongorori musarudzo dzayo. Varwere nevanorwarirwa vanoti vari kushishikana zvikuru nekusavapo kwemachiremba muzvipatara zvehurumende, vachiti izvi zviri kutyora kodzero yekuva neutano hwakanaka. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kunyange hazvo kuzvipatara zvakaita separinyatwa neHarare kuna vana chiremba vashoma, hazvisi kunyanyobatsira sezvonyanzvi muzvirwere zvakasiyana siyana dzisiri kuwanikwa muzvipatara izvi. Mumwe murwere angari paHarare Hospital achida kuona chiremba wezvemabhonzo vaCosmas Zhou vati vari kutokatyamadzwa nezviri kuitwa nehurumende iyo iri kuramba ichidzinga machiremba panguva iyo varwere vari kutadza kubatsirwa muzvipatara zvehurumende.
Toshaya anotiongorora vanhu vari kurwara, vanhu vari kufa. Iva pataiverenga unzwanzi vekuRwanda na president wavo vari kutoita kutoona sei kuti vangagadzirise utano hwemunyika, sekta yemunyika. Saka isusu zvinotikatyamadza zvikuru kutoona kuti nemamiriro akaita zvinhu ana chiremba vamiswa basa anotoona ndiani, ndozvekutinetsa especially maringe nezvipatara zvehurumende zviriwo izvo zvakati chipei. Tikurwadziwa zvikuru nenyaya izvozvo. Dai vagara pasi vaona kuti vangadii kuti ana chiremba vadzoke pabasa.
VaKenya Shipenzi Avo vana baba vavo vanonetsekana nechirwere chemoyo vacha vachaziya pekubata sezvo vasina mari yekuenda kumasejari emachiremba uko vati kunoda mari yakawanda. Vachipenzi vati dai hurumende yatsanangurira veruzhinji kuti zvairi kudzinga vana chiremba ichagadzirisa sei dambudziko rekushayikwa kwavo kuzvipatara.
Chikwanisiro kuenda kumaprivate doctors hazvina zvazvinobatsira nenhauro yekuti mari yacho hatina. Tatitoraramo nenyaya yekuenda muzvipatara zvakachipa zvehurumende zvine zviri zvehurumende izvi. Saka dambudziko raapo nderekuti kudzingwa kwaitwa machiremba aya zviri kurevera kuti vachatipa vamwe kana kuti vane dzimwe nzira dzavangagadzirisa nadzo, asi ndoona sekuti zvinhu izvozvo hakuna chinogadzirika nekuda kwekuti vanhu vavadzinga ivavo ndo vanhu vanga vakabata nyika.
Kushushikana kwevarwere uku kuri kuya panguva iyo Health Services Board yabudisa gwaro rekuti pari zvino yadzinga vana chiremba 211. Mugwaro ravatumira kuvatori venhau iri, Health Services Board yatiwo vana chiremba 213 ndivo vatongwa nemhosva yekusaenda kumabasa. Vati asipana nachiremba ava, vatatu chete ndo vakauya kwainzwika nyaya dzavo. Health Services Board inoti iri kutarisira kutonga vana chiremba vanopfuura 500. Vachibvunzwa neStudio 7 parunhare nhasi kuti matanho api achatorwa nehurumende kuona kuti kuzvipatara kune madhokotera akakwana, sachigaro weHSB Dr. Paulina Skosana vati munyori mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomba ndivo vakapiwa masimba ekuti vaone kuti zvizvingaitwa kuti kuzvipatara kurambe kuchishanda. Vaskosana vati vakamirirawo kunzwawo kuna Dr. Mahomba. Studio 7 yatadza kubata Dr. Mahomba sezvo nhare mbozha yavo yanga isingaiti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakumikidza mabhazi matsva ekambani yeZupco muguta reBulawayo nhasi vachiti hurumende yavo yakazvipira kuti veruzhinji vawane zvifambiso zvinowanikwa nguva nenguva zvichifamba zvakanaka uye zvisingadhure. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko chekukumikidza mabhazi 46 pasiti homo Bulawayo nhasi mangwanani, vamunangagwa vati vange vane mufaro mukuru kuve pachiitiko ichi, vachiti mabhazi aya achabatsira kurerutsira veruzhinji panyaya dzekufamba.
This fleet is expected to go a long way toward revamping our public transport delivery system.
Kwa mabhazi aya kunotarisirwa kubatsira zvikuru mukumutsiridza basa rokufambiswa kweveruzhinji uye kubatsirawo kuderedza mari dzakakwira dzekufambisa idzo dzanga dzave kubhadharwa neveruzhinji kumaruwa nemumadhorobha.
Pamabhazi akumikidzwa nhasi, akawanda acho achaendeswa kumaruwa ekumatunhu eMatebeleland North neMatebeleland South, asi vamunangagwa vati pane mamwe mabhazi ari munzira achashanda muguta reBulawayo. Vati hurumende yakazvipira kudonzvo rayo rekuti mugore ra2030 Zimbabwe ive yave inoverengwa panyika dzakabudirira, vakati zvakakosha kuti nyika ive nezvekufambisa zveveruzhinji zvakakwana. Vati hurumende yavo yakaona zvakakosha kumutsurudza kambani yeZimbabwe United Passenger Company, ZUPCO. Vati hurumende iri kutenga mabhazi anopfuura chiuru chimwe ne300 achapiwa kukambani iyi.
After the realization that our commuting public has often fallen victim.
Mushure mekuona kuti panguva dzakawanda veruzhinji vanga vave kuomeserwa nevamwe vari mubhizimisi rekutakura vanhu vachivabhadharisa mari dziri pamusoro-soro, takaona zvakakosha kumutsurudza kambani yehurumende yeZupco. Mabhazi achauya achibva kunyika dzeChina, Belarus neSouth Africa.
Vamunangagwa vati makanzuru nehurumende zvinofanirwa kushanda pamwe chete kuitira kuti veruzhinji vagokwanisa kuitirwa zvizere mabasa vanotarisira kuitirwa, vakashorawo zvikuru nyaya yehori. Mutungamiri wenyika vatiwo hurumende yavo yakazvipira kuendesa masimba kumatunhu. Vakapanobata chigaro chemukuru weZupco vaEvaristo Madangwa vati ZUPCO yave nemabhazi anosvika 500. Vakafano bata chigaro chamea webulawayo vama landin muwe avu vangewari po pachitiko ichi auza Studio 7 kutibasa rema kanzuru ema guta kutiveru jinji wawane zufambiso. Vati wanotambira kuwepo kwe mabazi asi vati zvakakosha kuti mabasa achamuka muurongwa uhu apiwe vagari vemunzvimbo dzakasiyana siyana kuchaendeswa mabazi aya kwete vekunze.
Nyaya yezvipo should be managed by local authority. Ndoo tine nyaya yema metro transport ukaenda South Africa. Saka muchiziva kuti hurumende yenyika ino inenge ichida kungoita zvese nezvinoitwa nekanzu. But isusu toti aya mabazi auya ndoda kunotakura. Saka tauya kuzomatambira mbira mabazi wa nekuti mabazi atengwa nemari inovhiswa nevana vemuZimbabwe. Saka ndo kwa tunotora mabazi kuti vanhu ngavachikwira mabazi.
Mumwe mugari va Friday Thomas Piri vati vanotambira chirongwa chemabhazi ichi asi vakati zvakakosha kuti hurumende ione kuti migwagwa yemunyika yagadzirwa vachiti kana izvi zvikasaitwa mabhazi aya achapera kufa nekukasika. Vati zvakakosha kuti hurumende isangotarisa kunyaya yezvifambiso chete asi kuti ionewo kuti mitengo yezvinhu zvinoshandiswa neveruzhinji zuva nezuva yadzikiswa.
Zvanyore kune vanhu kuti vachienda kumabasa nekuenda kumamisha ndozvanhu vazhinji vangakona kuenda kumusha nenyaya yemudzoro wetransport. Saka kana zvazvodai izvi hazvika zvanaka changosara kuti mepi tiitire kukuzhira kuti mapraizi atiko pasi bhausi zvetransport iri nyore kuchava kaita nyore futi hazvoita nani vo ndozvizvikwazva vanhu vanyiko mbasha hadzinesezvombachakwaza kutenga kawani pagore but kudya netransport handozvizvionetsa.
Semamwe makambani ehurumende kambani yezvipo yakambogwadama nekuda kwekusaita basa nemazvo kwevaitungamira kambani iyi pamwe chete nehuori. Mukutanga kwegore rino zvipo yanga yasarirwa nemabhazi mazana matatu nemakumi masere mazana maviri nemakumi maviri nerimwe ari mabhazi emakambani akazvimirira akaendesa mabhazi kuzvipo pasi pechibvumirano. Guta reHarare range rine mabhazi zana nemakumi mapfumbamwe nemana, Bulawayo ine makumi manomwe nematanhatu, Mutare ine mabhazi makumi matatu nemana, Mazvingo gumi nematatu, Gweru ine masere, ukowo Chinoi ine mabhazi maviri chete ezvipo. Muna Chikumi, mabhazi matsva makumi mana nemanomwe akapiwa kuzvipo achibva kuChina neSouth Africa. Hurumende yakanyorera nawo chibvumirano chemabhazi matsva mazana mashanu neBelarus zvichitevera kushanya kwamunangagwa kunyika iyi munandira. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kana hurumende yava munangagwa ikasasunga dzisimbe pakugadzirisa nyaya yehuori kumutsurudza kambani iyi nedzimwe dzehurumende kuchashaya basa. Zvipo yakaumbwa muna 1980 pakawana nyika kuzvitonga asi kambani yaizikana neyekuti Rhodesia Bus Company nyika ichiri pasi peutongi hwevachena. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Tanga tichitarisa kuti zvii zvingaitwe kuti zvinhu zvisanduke pari zvino.
Sari kuno Cape Town, South Africa.
Pakadiko pakapa hapo?
Pakapa parinane. Inini ndiri kurwadziwa zvangu zvisine maomera aita zvino kunyika kwedu. Kozvino zvaoma zvekuti nyanya kushata ndeutungamiriri wedu. Wanyanya kuita mupimbi ndoga. Maonero angu ndeyekuti mukatarisa zvinhu zvese maactions avo ese avari kuita munhu akakomplaina kuti ane zvinhu zvaari kuchema nazvo. Zvinhu zvingori general zvinofanira kureva kuitwa nemunhu ari kurarama munyika yake. Asi iwo vanoona sekunge vanhu vese vakuita zvematongerwo enyika kana kuti vasiri vakunge vari kupandukira hurumende yavo. Asi nenyaya yavo yekukundikana kugadzirisa zvinhu nenyaya yeuori, nekuti tikatarisa zvinhu zvese zviri kunetsa ivo vanenge vachidyarifa vachifamba vachiita sei vachidya mari each and every day. Asi ruzhinji rweZimbabwe ruchitambura.
Saka tomboti imi mapuwa mukana wekuti chimbogadzirisa izvinhu munyika zvii zvamukatanga kugadzirisa?
Nauya ndotanga kugadzirisa ndeyekuti nyaya yeuori fest ndo iri yakanyanya
kusunga zvinhu munyika medu ndo engage vamwe ma opposition party akusikutanga kuti yakundikana last time mashure uko vakakundikana pakaitwa hurumende mubatanidzwa zvinhu zvikaflowa zvakanaka tese tika tika munhu wese anga ane mari muhomwe
handright
muti gaga masara ne 30 seconds heads.
All right. Inini ndiri kuti what is needed now is unity. We need to go a step further. Kudarika politics tomboenda pa another stage of finding each other. We will come back to politics, but ngatimbosangana itikwanise kuti nyika iende mberi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Munhau dzemitambo makundano ari kubvira moto Castle Premier Soccer League ari kumboenda pazororo achipamukana kuchibuku Super Cup. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Nyaya yekuti achatora mukombe weleague mwaka uno ndiani iri kumbomira svondo rino ichipa nguva kune imwe nyaya yekuti achatora mukombe wechibuku Super Cup ndiani apo makundano aya ari kupinda muma semifinali. Hongu, Caps United, FC Platinum, Chicken Inn dzakasonana mukurwira mukombe weleague, asi maziso nenzeve dzese zvere muchibuku Super Cup umo mune mitambo mikuru miviri kuBaba Field Stadium nemuBaobab Stadium umo muchabuda zvikwata chasangana mufinali yemakundano aya. Chimwe chiri kunakidza makwikwi aya ndechekuti chikwata chiri kubvira moto muPremier Soccer League pari zvino Highlanders ichirimowo makundano aya ine chinangwa chekubudawo nechekubata panopera mwaka. Asi mitambo yechibuku Super Cup iyi iri kusimuka mangwana muBaobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi apo Ngezi Platinum Stars iri pamusha neHarare City. Zvikwata zviri izvi zvine nhoroondo yakasimba makwikwi aya mushure mekunge Ngezi Platinum Stars yakatora mukombe uyu muna 2016 Harare City itorawo muna 2015 na 2017. Asi Harare City ndiyo ine nhoroondo yakasimbisisa makwikwi aya mushure zvekare mekupinda mufinari kaviri nemasemifinari kaviri zvekare. Asi mumwe mucheveri wemutambo wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti semaonero avo muBaobab Stadium maSunshine City Boys anorohwa.
Harare City iri panguva yakaoma, yakaluza masponsa, iri kufesa relegation, iri kutambira away. Saka Ngezi ine advantage yekuti tinokwanisa kuwina game.
Chimwe chiri kunakidza pamutambo uyu ndechekuti zvikwata zviviri izvi zvine varairidzi vatsva Rodwell Lakama weNgezi naLloyd Tebwe weHarare City avo vari kuda kutora mukombe uyu nekusimbisa midzi pamabasa avo. Asi mutambo uri kunyanyotaurwa nezvawo mumakwikwi aya ndeuyo uri muBaba Field Stadium umo ZPC Kariba iri kusangana neHighlanders. Zvikwata zviri izvi zviri kubvira moto unotyisa, asi mumwe muteveri wemutambo uyu Muzare Cherit Mafukidze vanofunga kuti Highlanders ndiyo ichakunda.
Tichitarisa gore rinoi mukombe wechibuku ndowega wasara kuHighlanders, saka havasi kutozombotambisa mukana.
Highlanders haisati yamborohwa kubvira yapa basa reurayiridzi kuna Henry Peter Dijong uyo anga ari panyanga pamitambo mipfumbamwe yapfuura. Mushure mekutadza kutora mukombe weleague, vatsigiri veBosso vari kuona mukombe wechibuku Super Cup uri iwo uri wavo mwaka uno. Chikwata chatora mukombe uyu chinowana mari yemuZimbabwe inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemaRTGS, uyezve chinoburirira kumirira nyika muCAF Confederation Cup. Triangle ndiyo ine mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Michael atereri musa kanganoti muchirongwa chedu cheLive Talk tichange tichitarisa nemamiriro ezvekudya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyamina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lechonanjani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 kuLwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kulezinye indawo eZimbabwe ezingela access to iradio engikhuluma ngokuthi national FM baphiwe ilungelo lokuthi babe ama community radios. I think kuzabancedisa kakhulu ukuthi isigaba zabo zithuthuke.
Abo hlangothi olulawula ukusebenza kwemisakazo abe Broadcasting Authority of Zimbabwe bathi sebeqalile umsebenzi wokuhlaziya abangathola lawo malayisensi.
Ngiyalicela amadrayiva ukuthi ngicela ukuthi nibambe impahla lezi kuhle. Siyazana.
Umongameli Mnangagwa uphawula ukuqala ukusebenza ngokusemthethweni kwamabhasi amatsha enkampani yeZupco koBulawayo. Uhulumende uthi usexoshe odokotela abangu-211 nasebele nyanga ezimbili bekhalale umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi usexoshe odokotela abedlula amakhulu amabili i-211 asebele nyanga ezimbili bekhalale umsebenzi. Ugatsha olubona ngokusebenza kwabo dokotela olwe Health Services Board lwazise namuhla ukuthi phakathi kwabo dokotela abayinkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithupha lanye 1601 abasebenza ezibhedlela zikahulumende, odokotela abedlula kancane amakhulu amahlanu i-516 yibo abetheswa amacala okukhalala umsebenzi ngokungekho emthethweni. Ngokunjalo lolu gatsha luthi luyaqhubeka ngokuthonisa amacala abo. Abazatholakala bephule umthetho labo bazaxotshwa. Bonke odokotela abaxotshiweyo laba kabazange baye emadale ayethetha amacala abo ukuyazivikela. Uhulumende uthi usacwayisisa udaba lwabo dokotela ababili abahambayo ekuthethweni kwamacala abo bapha incazelo thile ngokungayi kwabo emsebenzini. Amalunga amatsha ohlangothi olulawula umsebenzi wokunikeza amalayisensi okusakaza olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe athi aseqale uhlelo lokukhangelisisa abafaka izicelo zokuthola amalayisensi okusakaza bezimele ikakhulu ama community radio stations ukuze bawathole kumaviki amalutshwana alandelayo. Kubika uGibson Bebe.
LeZimbabwe likabile imsakazo yama radio lekamabona kude ezimeleyo ikakhulu ekhalelwa ngabanengi ezigaba lalo bazokuyiminyaka uhulumende ethembisa ukuthi uzonikeza abantu amalayisensi okuqhuba lomsebenzi. Ngokugqiba umsebenzi kahulumende omanyano ngo-2013, ibhodi yebhazi eyayikhona yahle yama ukusebenza kuze kube manje lapho umphathi intambo zokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa akhethe amalunga abumba ibhazi. Ekhuluma kule umbuthano onkosikazi Mtswangwa wazise ukuba amalunga ebhazi abone ukuba imisakazo ezimele yodwa iyaphiwa imvumo yokusakaza ukuze ilizwe lingasali lemuva.
Upon the launch of the digital broadcasting technology, ZBC has a reservation of 6 channels for this platform. and must move to justify this reservation. It's business.
I-ZBC ile misakazo ethile kumele iphangise itshengise ukuba yenza umsebenzi. I-Buzz kumele iphe imvumo yokusakaza ukuze abantwana beZimbabwe bephiwe ithuba lokukhetha abafuna ukukulalela.
Elinye ilunga liqula leli induna yaselipane umnumzana Vusi Muzimabhikwa uthi bazaqakelisa kakhulu udaba lwemisakazo yezigaba ukuze izigaba zonke zelizwe zifinyelele intuthuko.
Enginanzelela ukuthi kulezinye indawo eZimbabwe lapho ezisemakhoneni ezingela access to iradio engikhuluma ngokuthi national FM. So ukuthi baphiwe ilungelo lokuthi babe lama community radios, I think kuzabancedisa kakhulu ukuthi isigaba zabo zithuthuke, beyazisane, bekwanisa ukuthi bayazisane ngokuyabe kwenzakala ezigabeni zabo.
Lokhu kusekelwe ngelinye njalo ilunga lalolu hlangothi oligqwetha umnumzana Rodi Miyeze othi imisakazo ingaba mnenge elizweni ilakho ukuletha intuthuko.
I-institution ezabe ikhangela ngendaba ze-media broadcasting services. So lami ngikhayothi ngizaphathisa lami ukuthi kuvuleke iminyango kwabanye abafuna ukuthi labo participate ku-television broadcasting, ukuthi befume ama-community radio stations, ukuthi nabo beyenze njani be-develop ama-communities abo through those community radios. So ngiyabonga kakhulu ku-Minister of Information umnumzana Monica Mtswangwa ukuthi nguye laye owaba nesandla ukuthi bembeke ku-Broadcasting Authority of Zimbabwe.
Owake waba yintatheli izindaba unkosikazi Audrey Chiwoda uthi bazaqakathekisa ukutholisa kwabantu amathuba alingeneyo kungela nketha betshabi.
Mina kakhulukazi engifiselayo ukuthi abantu babe lethuba lokubona engingathi izinhlelo ezikhombisa ukuthi lapha kusetshenziwe, lapha akulethwa mbono wodwa kodwa kulethwa imbono eminingi ehlukeneyo. Thina nje njengoba lisazi ukuthi i-constitution yethu ithi abantu kumele babe le balance, babe le access to information e-balanced, yikho esikufiselayo.
Isiphathamandla sensakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radios unkosikazi Vivian Marara wamukele ngenjabulo umbiko kahulumende.
Thina indaba leyi siyayithakazela sibili ukuthi uhulumende sefuna ukunika ama licenses ama abakhuluma indimi ezimarginalized lama rural communities, but kithi abantu bezakras sifuna ukuba kwazi ukuthi ngama areas aphi sibili abafuna ukunika ama licenses so that abantu bayalungiselela be-guided accordingly. And also yebo sebekhuluma ukuthi bafuna ukunika ama licenses, but indaba ekhona ngeyokuthi kumele kube lama community radio regulations azasetshenziswa ukuthi abantu bebekwazi ukuthi nxa sesi-apply for ama licenses si-apply njani, si-applyela nga.
Ibhodi ye-Buzz ikhokelwa ngumnumzana Charles Manzi Sibanda. Ile amalunga agoqela owake waba isikhulumeli samapholisa umnumzana Oliver Mandipaka, umnumzana Vusi Muzimabhikwa, umnumzana Zimbayi Nyakushika, owake waba ngumbalisi umnumzana Jonathan Mampinda, igqwetha umnumzana Rodi Miyeze, intatheli zindaba unkosazana Audrey Chiwoda noTendai Chakanyuka. UZulu ubheke ngelihlo lokhozi uhlangothi lwe-Buzz ukuba luzelelisa na ukupha inhlanganiso ezizimele zodwa imvumo yokusakaza njengoba iminyaka isiminingi kungekenzakali lokhu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, New Kipson Pepe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
U
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ukuqala ukusebenza ngokusemthethweni kwamabhasi amatsha enkampani yeZupco kobulawayo. Esithi ulethemba lokuthi azanceda kakhulu ukwehlisa indleko zezisebenzi. Uthi ngokwenza lokhu uhulumende wakhe uveza ukuba uzinikele ukuthi uZulu athole indlela zokuhambisa eziqondileyo njalo ezilendleko ephansi. Kubika uBathabile Masuku.
Umongameli Mnangagwa uthi amabhasi la aze ukuzoncedisa ekuthwaleni abantu besiya emsebenzini lokwehlisa indleko yokugada ebiqanse okungela mkhawulo.
And honored to join you today to officially launch this fleet of Zupco buses.
Ngizizwa ngilokuhlonipheka ukuba lani lapha namhlanje ukuzovula ngokusemthethweni amabhasi kaZupco. Amabhasi la akhangelelwe ukuqhuba isikhathi eside esebenza.
Wengeze ethi abantu kumele bananzelele impahla abazisebenzisayo bazibambe kuhle, ethi njalo uhulumende uzakwengeza imali enikezwa izabelo e-devolution.
Ngiyalicela amadriver ukuthi zingabe nobushaba, angifuna ngicela ukuthi libambe impahla lezi kuhle. Siyazana. My government remains committed to the full implementation of devolution.
Uhulumende uzimisele ukuphatheka kakhulu nge-devolution. Umphathintambo wezemali uMthuli Ncube uyengeza akwabela okutsho ukuthi kuzabe kule mali eziphiwa ngezigaba ukuze kwengeze izindlela zokunceda.
Induna yebubi uMnumzana Mtshana Khumalo uthi bayabonga ngohlelo ngoba abantu besebengesenelisi ukuthi bavakatshe ngokuqonga kwentengo zokugada amabhasi.
Siyabonga mama uhlelo lolu ngoba kuthiwe ngaphandle kokuthi amabhasi lanceda abantu bayemadorobheni azanceda njalo labantu bethu emakhaya. Kade siyananzele ukuthi i-transport vele sibadulela abantu abasenelisi ukuhamba. Njengoba bethele amabhasi achiphachiphile sithemba abantu bakithi bazakwenelisa ukuwasebenza.
Unkosikazi Geli Ndlovu olilunga lezanu PF eBulawayo province laye unxome inyathelo likahulumende leli.
Siyabonga uhlelo likahulumende aliyenzileyo. Wase sikhala ngakho izinto ezisola sathengeke ziyadura kakhulu. Amabhasi ayemakhaya sisakwanisa ukuya lapho esathola khona indawo. Akula transport iyadura $100 ukwefika enyama endlovu. So siyacela kakhulu ukuthi ngathi bangasifakela amanye amabhasi ayangikhona ngathi. Siyabonga kakhulu akhulaza khokho wepresident wethu Mnangagwa.
Abantu bamkele ngenjabulo uhlelo lwamabhasi alendleko yokugada ephansi alethwe nguhulumende. Abantu baze ngobuningi embuthaneni lo besithi kuzanceda kakhulu ekwehliseni indleko yokuya emsebenzini nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela obunzima osobudalwe ukuswelakala kwamanzi ebantwini kanye lokudla. Izifuyo lenyamazana lazo siyazi zithwele nzima. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ngemva kweminyaka engamachumi amathathu kubhidlizwe umduli owawusehlukanisa ele-Germany owe-Berlin Wall elemelinga lithi amazwe athuthukileyo angabangane kumele alondoloze inkululeko ayithola ngokubhidliza lowo mduli. Embikwena wethu le entubeni ye-Brandenburg Gate unobhala wezobudlelwano bemelika lamazwe omhlaba USecretary of State uMike Pompeo uthe zikhona izitha ezingaba yingozi ekulondolozweni kwaleyo nkululeko. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch iyalisola inyathelo elithathwa ngabomanyano we-European Union elokubuyisela iCroatia ukuba lilunga lona lisaziwa ngokwephula amalungelo. Indlala isibhahile emizini eminengi emaphandleni kanye lemadolobheni kulandela ukungani kuhle kwezulu lokuqonga kwentengo yokudla ezitolo. Emaphandleni izifuyo sezicuba zisifa ngokuswela amanzi lamadlelo. Kubikwa sokufe inkomo eziningi kakhulu esigabeni seMandebeleni, eNkabazwe kanye laseMaswingo ngenxa yokusilela kwamanzi lokudla. Sixoxele encwadi kwezokulima uMnumzana Mandla Mkhwananzi othi kumele izakhamizi zihlanyele kungakhathalekile lokuthi zilimile na, ngoba inkomo zingenelisi ukudonsa ikhuba ngendlala.
Chris, bathu ukuzwa ikuncitshwa and ngizakutshela esengizibonele khona. I've just done a trip ngisukela eVictoria Falls ngaze ngayiphelela eMatopo. And indlela yonke okukhanyayo kunye kuphela. Number one, komile. Kome kwaze koma le mfula engazake wome njengabogwayi. Emadlelweni lapha hhayi awuboni lutho nje, inkomo sezize zakhuma lamahlamvu. Ngakho-ke indlala yalo nyaka ngibona ngani iphosi ifike kuleka 91-92.
Sikhuluma nje kuyini abangakwenza abalimi kakhulu sesibona ukubana isikhathi sezulu sesifikile?
Well, I think kukabili, Chris. Asiqale ngezilimo. Asinanzelele ukuthi lo nyaka kuzaba nzima ukuthi abantu babophe inkabi bazifake emasimini, ngoba indlela ezicake ngayo angiboni zisenelisa. Kodwa kusenjalo, ngoba izulu kalinanga kakhulu, kusho ukuthi la masimu abantu abaningi vele kalakhula oluningi. So mina isixwayiso sami ukuthi abenelisayo ukuthi bathole inhlanyelo izulu lakuqala, even bengakabi le nkabi, kufanele benze lokho esithi zero tillage, bahlanyele kuphela kungalinywanga besebegebha amagoda. Then bezabazalandelela-ke sebehlakula, at least ukuthi ubumanzi lobuyana bungababalekeli besadinga inkomo mbe besalindi amatherekitha okuqhatshiswa umbavela kuhulumente.
Wona umkhathi bathi ukhangele kanjani kumnyaka ozayo, kuzaba lobubelo na?
Ukuthi khona ngithi vele ikubheja amabhizi umkhathi. Kodwa nxa sithi siyafunda lokho okubhalwe izikhwicamfundo ezomumo womkhathi umbisimo sezulu, bathi bona lo nyaka bakhangelela ukuthi sizaba le normal to below normal. So kusho ukuthi zikhona indawo ezizathola izulu elejwayelekileyo, kube khona indawo ezizathola izulu elingaphansi kwalelo elijwayelekileyo.
UMnumzana Mandla Mkhwananzi yingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwele-South Africa. Kwezemidlalo namhlanje kulomdlalo owodwa owesigaba se-Kasilaga Premier Soccer League kulimpela viki, njengoba imidlalo yeligi itetele imidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Triangle liphelelwe ngumphako emncintiswaneni we-CAF Confederation Cup ngemva kokunqotshwa ngeLenoir Dibu elaseMauritania. Lawa maqembu adibane kwimidlalo emibili yesigaba se-playoff, njalo eLenoir Dibu linqobele Triangle nge-2 kanye emdlalweni wokuqala, kuthi kowesibili odlalelwe enkundleni eBarber Fields ngensonto uphelwe iqembu le-Triangle linqobe nge-3-2. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Lenoir Dibu linqobele Triangle nge-4-3 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo yomibili. Umqeqeshi weqembu le-Triangle Taurai Mangwiro utshele intatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wangensonto ukuba ukuphatheka kwabo kumncintiswano wokudinga intshanje zezwekazi zase-Afrika kubavule amehlo.
Sichube kuhle kakhulu njengoba bekungokokuqala ukuthi siphatheke kumdlalo okudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika. Lathi njengabaqeqeshi sifunde okuningi, ikakhulu ukuthi kumele sibekwazi kokwenza nxa sincindezelwa ngabonompempe, ngoba kwasiphakamisa emdlalweni wesandla lakuqala.
Imidlalo yesigaba seCasalaga Premier Soccer League yeviki lamashumi amabili lathoba munomunye, ichi iqembu leCape United lilokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo, lile miklomelo engamashumi amahlanu lowodwa, loba nje linqotshwe nge-2 kanyana iqembu leTel 1 ngensonto. Iqembu elihlezi endaweni yesibili ele-FC Platinum lalo lidibane lembila zithutha ngempela viki yedlileyo njengoba lichaywe nge-1 kanyanga lebulawo ye-Chiefs, njalo liyale lilokhu lile miklomelo engamashumi amane lathoba munomunye. Endaweni yesithathu kule qembu le-Chicken Inn lona elingadlalanga kulimpela viki njengoba bekumele lidlale le-Triangle, lona beliphatheke kumncintiswano we-CAF Confederation Cup. Endaweni yesine kule qembu le-ZPC Kariba lona elile miklomelo engamashumi amane lanhlanu, njalo linqobele Black Rhinos nge-1 kanyanga ngensonto. Umdlalo wokuphakathi kwamaqembu amakhulu elizweni yathi ele-Dynamos kanye lele-Highlanders uphele zingutshikilobhanqa 1-1, njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Andrew Peter Jijong ukhale ngesimo senkundla ye-Rufaro Sonathi asilungelanga ukudlalela amaqembu adlala kusigaba saphezulu.
Umdlalo wenguqu ngumdlalo okukhwalisisa abalandeli bomdlalo wenguqu, kungakhathalekile ukuba ngabaliphi iqembu, kodwa isimo senkundla yeRufaro asilungelanga ukuba kudlalelwe umdlalo wenguqu, okokuthi lenja yami imbala ayinyeke idlalele enkundleni efana lale. Isimo salinkundla asilunganga, asemukeleki ngempela.
Sileni wengalane siqhubekela phambili isipunepune sokuzama ukusinda ekugunyikweni kusigaba saphezulu, njalo iqembu elijeke amanye engalaneni eleyada linqobele Chapungu nge-1 kanya lakhuphula inani lemiklomelo elilawulayo kumashumi amabili lathoba munembili. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu leMshwana Stars lona elinqotshwe nge-1 kanya nelewange, njalo lemiklomelo engamashumi amathathu, kuthi elewange lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka phansi lemiklomelo engamashumi amathathu lowodwa. Endaweni yesi nxa usuka emsileni kule qembu le-Rentals lona ile miklomelo engamashumi amathathu lowodwa, kuthi phezu kwalo kule qembu le-Tel 1 elihlezi endaweni yechumi lane lile miklomelo engamashumi amathathu lambili, ikanti elebulawo ye-Chiefs lihlezi endaweni yechumi lantathu lile miklomelo engamashumi amathathu lane. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu elimela ilizwe le-South Africa emdlalweni we-rugby yilo elibe zintshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba eliwenze le-England nge-32-12 ngomgqibelo. Leli qembu elaziwa ngegama elikuthiwa ama-Springboks lilomunye wabadlali odlale indima enkulu ekunqobeni kwalo oyisizalwane selizwe leZimbabwe uTendai Mtawarira, yena owaziwa kakhulu ngegama elikusoma elithi Beast. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kundaba eziphuthumayo esingathi breaking news, umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uguquguqule idale lakhe labaphathi ntambo i-cabinet reshuffle. Wakhetha amalunga amatsha, wachiya amanye phandle, njalo amanye wapha izikhundla ezintsha. Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu usengu-minister obona nge-environment le-tourism. Sekesai Irene Zenza useku-industry ebiphethwe nguNdlovu. Honorable Professor Paul Mavima useku-public service. Kuzothi uKane Matema obeku-home affairs useku-primary and secondary education. Ubaba uKazembe Kazembe usengu Home Affairs. Ujenfana Muswere usengu Minister of Information. Na kuzothi uDaniel Gare ngu Minister of National Housing and Social Amenities. Abasekeli babo bami kanje, Honorable Marian Chombo ngu Deputy Minister we Local Government. Honorable David Musabana, Deputy Minister of Foreign Affairs, Jennifer Mhlanga, Deputy Minister of Women Affairs, Honorable Yeokai Simbane Gavi, Deputy Minister of National Housing, kuzwa kuthi umkhaya wami uthi nguMuziphuthi usekhethwe ukuba nguDeputy Minister we-Information wethulwa kwemibiko. Honorable Raymond Machingura, Deputy Minister of Higher and Tertiary Education, Tinoda Machakarika, Deputy Minister of Youth, Sports, Arts and Recreation, kuzwa kuthi Honorable Clemens Chidua, nguDeputy Minister of Finance.
Itchy Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven to forget.
Kuhlelo lweWoza Friday lamhlanje silomhlabeleli weRumba uMbakisi Tapela ehamba leqembu lakhe leBruna Beck Challengers bephethe idlalate labo elitsha. Leli lidlalate likambata phela leBruna Beck Challengers elesihlanu njalo isihloko salo sithi ingavunqekethu. Iqembu leli lisungulwe ngo-2010 njalo licula likwele South Africa. Utapela uthi lanqabe kuthanda ukujabulisa abalandeli bomculo udubo lwezigilamkhuba ezithengisa umculo wabo ngaphandle komthetho ngepiracy luyabalambisa.
Isikanyeliwe ipiracy kuma-WhatsApp group ithi mayiphumile ingoma engakabi neviki iyabe isigcwele kuma-WhatsApp group. Lokho kusiqeda amandla thina njengabahlabeleli ukuthi siphinde silethe omunye umsebenzi sibone ukuthi inzuzo asiyitholi.
Idlalateleli lilengoma eziyisikhombisa lengesikhalanga ethi fumwa elopa okutsho ukuthi inotho yegazi. Ulale njalo ethi bangifuna ngifile. Ukuze abalandeli bathenge umculo oyiwo Tapela hatshi lo obazwa ngamasela bangakwenza njani lokho?
Ngiyatholakala kuFacebook ngingumbakisi Rowan Tapela. Ngibuye ngiyatholakala kuTwitter ngingumba Rowan Tapela. Ngibuye njalo ngiyatholakala kwi-email mbatapela1@gmail.com. Ungabuya njalo uxhumane nami kunombolo zeWhatsApp noma ungifonela kunombolo zeSouth Africa ngu-0027 7184 75 779.
Sibongeke uMbata phela leqembu lakhe leBruna Beck Challengers bephuma enkundleni ngale ethi ungasenzi nje. kwanele mthwakazi olivalelisayo ngotungamili inkomo nkololo kwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.